Ndinoda kukuzivisai kuti ndanga ndakabatawo chirwere chedzihwamupengo ichochi ichi. Ndanga ndakatorara, ndanga ndakatogara mumbafu masvondo mairi. Ndakatorara ndichirwadziwa sikoni ndichinatira nekuti flu yanga yakandibata. Ndeflu yanga
ndatomboizvii zvaiitika?
Inotyora mabhonzo, inoita kunge malaria. Ndakarwadziwa sikuru zvekuti kana kufamba kwatinotimboichiita iye zvinezvi tichita monitoring vamwe vanenge vachifamba zvavo nzvimbo dzavari idzodzo. Ini ndakatomboti garei pamba, ndinofamba zvikuru ndichienda munzvimbo dzakatisiyanisa nemaguta. But nekuda kwokuti ndanga ndisinganzwe mushe nechirwere ichochi, asi ndakazopona nenyaya yekunatira iyoyi nekuteedza zvinodiwa, zvekusafamba nekusangana nevanhu vakawanda nekugara mumbafu masvondo mairi. Ndakawana zvakandibatsira zvikuru zvekugara mumba nekumwa mvura inodziya. Zvese zvandaingoita zvanga zvinongodziya, nokumwa majusi akati wandei nezvakadaro. Ndakaona zvakandibatsira zvikuru.
Saka mava kunzwa sei pari zvino?
Zvinezvi ndaanani, ndofuka tichatanga basa rokuti tinge tichiongorora kuti kumaguta mamwe aya chii chiri kuitika ikoko. Asi tine vamiriri vari kutora zvese zviri kuitika kumaguta iyayo, tichishandawo nemapazi amwe ehurumende nevamwe vanoda kunzwa kuti zvakamira sei pagiraundi.
Asi zviri kutaurwa nenhengo dzesangano renyu dziri kumadhorobha akasiyana-siyana, dziri kutiwo kudii nemamiriro akaita zvino kumabhazi uko tichitarisa kupararira kwakanyanya koita chirwere checovid-19?
Panofanira kutorwa matanho ekuona kuti zviteshi zvinokwirira veruzhinji maduta vanhu paiswa mvura yekuti vange vachigeza maoko kana vachikwira mabhazi nemichovha zvakare. Izvi hatisi kuzviona nekuti vanhu vazhinji dzimwe nguva vanokwira mabhazi nemichovha havasi kusanitaizwa nedzimwe nhambo. Uye zvakare mvura yakanaka nekuti inokurudzirwa kushandisa panyaya dzokuita utsani hwekurwisa chirwere checovid-19 ichi. Dzimwe nguva sanitaizer yacho inenge isipo, vamwe vanenge vasitorina kana mari yekutotenga sanitaizer, zvekuti munhu afambe nesanitaizer unguine mari. Munhu ari kutoshaya mari yekudya, vashoma vanoona mari yekutenga sanitaizer. Saka chinonyanyodiwa chikuru ndechekuti mvura iwanike muzviteshi zvese sezviri kuitwa kunyika yeRwanda. Kuri kurakidzwa utsanana pamapublic transport pazviteshi zvinokwirirwa mabhazi nemichovha kana kuti zvitima. Nyaya yekurwisana necovid inotoda kuti makambani ari muzvekutakura kwevanhu aise musoro pamwe. Asi tichiona kuti kambani yeZupco ndiyo yega iri kunzi itakure, iri kukundikana kunyatsotedzera zvinodiwa nesangano reWHO neMinistry of Health zviri pachena.
Vamuri kutaura navo vari kuti kudii?
Ungoro yataita inotirakidza kuti vanhu vazhinji vari kunyunyuta zvikuru kuti havasi kusanitaizwa. Uye zvakare mabhazi aya haasi kudisinfektwa kana achinge aita matripi, vanongoramba vachingokwira mabhazi yayo.